tigaro ziva kuti vamunangagwa avasi edemocrat avafarire mapato anopikisa vanoda kutotonga vega dai zvaibvira vaitoita one party state ndoya vari kutovavarira kuti vasvike ikoko ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari makaona gore riya kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuzanu pf kuti ikanganise yaiva mdc pamakore iwayo saka iko zvino ndo mbiro dzacho dzataa kutoona iko zvino ndo maresults acho e 6 million yakaiswa mukati nevanhu vemdc nevetriplec kuti vaparadze bato iroro saka zvese izvozvo tinozoona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa zvinenge zvichibva kuzanu pf saka vanonge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi madhemocrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapotise vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi
vamavhaza tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri wezanu pf vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa munoti
chekutanga ndoda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa mukaona bato risingagone kuzvibata pache zvaro vachita basa rekurwisana nekurwisana pache zvavo chinhu chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu iwewe haufaniri kumubatsira because ukamubatsira anozvipedzisira kurwisana newe kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika hatina kuenda kuchechi this is not a church its politics saka kupolitics hatina mapiza atinotakura kumba tinoenda tichitaurirana chokwadi toda kubatsira nyika nekuti isu tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana vezimbabwe vadzidze isusu vezanu pf tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji saka tikaona vatengesi vaakurwisana pache zvavo tototi ii midzimu yaona yaita zvakanaka vavengi vaakurwisana saka hakuna chakaipa mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara hatingati hatichandobva resvika apona
tinotenda regai tinzwe vadzokora pindurai tinzwe
aiwa isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekusouth africa vekubotswana vanoziva kukosha kwemapato anopikisa kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita vachiti pasine mhandu vachireva vemapato anopikisa
Dr. Mavhaza pagara paine kunongedzwa kwekuti zanu pf inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition
hatitorina mari yekutambisa yekuti tingapiwa vanhu kuti vaparadze opposition yavo vanozviparadza voga dai tava nemari dai takazotenga tambisa vashoka zvino hatina mari yekutambisa tichidaro isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega hatingabatsiri kuti vamire vagotirwisa
vadzokora pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka
hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens chero kauya uine zita ripi neripi musangano wevanhu usingasarudze usingaita sei unotora chero vanotambura saka hatizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi nekuti isu tinongomira semacitizens hatipiwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi hakuna ari kutambiriswa vari kutowana mari ndivava vekuzanu pf vari kuba mari vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi
Dr. Mavhaza
kana opposition isingagone kuzvibatanidza yoga isu ticharamba tichitonga kusvika madhonga amera nyanga kwanzi navadzokora iwo ibato remacitizens hatizoda kutaura bato ripi nekuti tripc yatizwa nevakuru vayo vese yatizwa naditi yatizwa nachamisa yakatizwa nevakawanda